Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gurume 4/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyere yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF paConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti zvizvarwa zveZimbabwe vana vanyamunhu uye vanofanirwa kuramba vakabatana zvisinei nekuene maonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope nematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zve mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF waConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kusiyana nezvemhirizhonga vachiti vanofanirwa kugara murunyararo zvisinei nekutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vachiwenga vashorawo mapato anopikisa nekwavati kutadza kutungamira mumadhorobha aanotungamira makanzuru. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabielection muBulawayo nhasi, vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo, vakati hazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete. Vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo, nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Ngati uchidzane itose kusanganisira vemapato anopikisa, kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti mucharamba murimo mapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete, yakabatanidzwa neropa rakadeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa vana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika, vakati hurumende yezanu PF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent, or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zviri kunetsa veruzhinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mauniform, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Varuma bhizimisi vanovanda neminwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashora vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANU PF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika, kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindira kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete tichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese nehurumende iwawo. Ndopa zvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita sei mudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wepumula East mangwanani vachiitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizimisi munyaya dzekuchenesa nharaunda, kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, CCC, muBulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muBulawayo mangwana. Pakaitika mirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo ebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANU PF, uye vamwe vanotyira kuti mirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Murechu, sachigaro weboka revechidiki veZANU PF mudunhu reBulawayo, vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti tisapi engage in violence as the youth league timobilize vanhu zvakanaka kambeine murunyararo towards my elections zedu bita 2023 count my by elections zemso 26. Saka zvakadaro isuso is the youth league tru kambeina in peace. Tukambena murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwithe Nchirodza, sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vari kuvhunguwo mudunhu reMidlands, uko vaonekana nenhengo yebato ravo vamboneni Ncube, avo vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF pamusangano wakaitwa navachamisa mukwekwe mukupera kwesvondo. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vatambirwa zvakanaka nemhuri yavaNcube, uye chiitiko ichi chekuvaradzika chaitwa murunyararo, kunyange hazvo pakamhenga pachibuda mashoko ekunzi mhuri yavaNcube yaiti haidi kuona nhengo dzebato reCCC parufu apa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSiwanda.
Aiwa, president vativo pavashanya kuvhongo in the Midlands vaenda kunokuro chema vachiratidzika mboneni Ncube whom he declared as the citizen and champion for change. Varwadziwa zvikuru asi vanoti mhuri yavaNcube izive kuti mwari vanavo mwari vanga vachi vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakangorasikira chisipo, vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Bongi Nkosi Ncube. And vakatai waka mwana uyudai akachengetwa naMwari tichiramba tichiita basa raiitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNcube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNcube vanga vasiri nhengo yebato iri, zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti eno pakupi uye yanga yatanga nepichokwari ndechekutika vachamisa mutungamiri webato guru RCCC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato RCCC nenyaya yekuti Modeni aishandira kusunungurwa kweZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ raendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varayiridzi nekuvamisa mabasa vasina mihoro kwairi kuita senzira yekuvaranga nekutadza kuenda kubasa kwavaiita vachiti mihoro yavo yanga isingakwane. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
PTUZ yange yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuParamende, asi izvi zvarambwa nemapurisa, izvo zvazoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri, munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti Paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vati kana izvi zvikaitika, kodzero dzavo dzinenge dzave kuremekedzwa.
Mutemo ngaugadziriswe, iwe zvemaparlamentari ngaagadzire kuti ave ne playing ground rinoita kuti vashandi vehurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining. Ino haisi kuitwa nemamusana bedu hurumende zvayaita, cabinet zvayaita, politburo zvayaita, ikati vashandi vanongopuwa nzungu ndizvozvo, ikanzi vashandi vachapuwa tenza ndizvozvo.
Vatiwo chimwe chavanoda kuti Paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varayiridzi nevakuru vezvikoro avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa. Vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varayiridzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa.
Vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichishanda ngatitaurirane muti wegore mari, iwo vaya vakutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wanga usipano pabasa yedzimaitanga anatamusasenda. Saka munhu ari kuda kuti vashandi vasatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weZimbabwe National Union of School Heads vaMunyaradzi Majoni, avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura. Bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varayiridzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro. Vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa.
Tiri kuona kuti demo riri kufambisiwa richipfema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino, tichihwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa matyara enyu.
Vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeParamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Associations and Committees vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havafaniri kutya, vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varayiridzi vatadze kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera.
Pari zvino zvatiri kungoita kama investigation, tichingoona tichisoma mufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei, toonawo kuti haazveshuvanga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvazvakadai ngaenda kurufu kana kuti anga achigwara kana kuti anga ari palivhu. Ndo mainvestigations anenge achingoitikawo. Kwozoitawo vamwe vanenge vakangotiwa haina nina kunga kuda kuuya kubasawo zvangu kungowa kusada kuuya. Ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunga uri pano pachikoro dzidzisa vana dzidzo richienderera mberi.
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varayiridzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa. Varayiridzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro Ndiye vamwe vashandi vehurumende varairidzi vanoda kupiwa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvinoti zvawana rubatsiro kubva kuhurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope rwematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mumwe wavo vachiri muRomania pari zvino vaKit Chitunhu, avo vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine zvekuva chiremba, vanoti pane vamwe vadzidzi vachiri kutadza kutiza kubva muUkraine sezvo pasina chekufambisa munzvimbo dzavanogara idzo dzakabhombwa mabhiriji pamwe nemigwagwa. Vanoti pari zvino vadzidzi ava vakachengetedzwa munzvimbo dzakachengetedzeka dziri pasi dzinonzi mabhanga. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine zvikwanise kubuda sezvo hondo yenyika iyi neRussia iri kuenderera mberi. VaChitunhu vanoti vari kufadzwa nemabatirwo avari kuitwa nezvizvarwa zveRomania kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Update yeUkraine so far. Kune vanhu vachiri trapped Ukraine, so vana vasati vawana vanhu vanovabatsira ende vasikwanisa kuzvibatsira nekuti maroads ese nemabridge nemaevacuation points ese akabombwa. Saka vanhu vangofanana nevanhu paisland vasina ship inokwanisa kuya kuzovatora. Saka vachiri stuck ndo vanhu vakusumi. I think vanhu vanosvika 18 or 20. And also kune vamwe vanhu vachiri cities vasati vazikanwa kuti vakabuda here kana kuti vaita sei. Saka vanhu ava and students are so far akaevacuatewa eZimbabwe aire kudachinzi there about 120 or so, but it's a total in Ukraine country more than 250 and so atikuzia kuti zvifamba sei.
Zvamira sei kwamuri imi muri muRomania pari zvino? Pane rubatsiro rwamawana here? Pane vamwe here vakakwanisa kuwana matickets ekudzokera kumusha?
But so far kune vanhu vachingira matickets ne government nemamwe mawishes, that is my volunteers vakabatsiridzana nevanhu vekuembassy vakatenga matickets. Saka kune vamwe vakutoenda kumba nhasi, vamwe vachienda kumba next week. Saka I think kurongwa wacho kufamba zvakanaka. And then as for situation yekuRomania and also maplace ana Poland, vanhu vari kutivari right because vanhu vekunoko vari kubatsira zvechokwadi ende havana rusaruro. Vanhu vekuti kana even hurumende yedu chaiyo chaida yakwanisa kuvatendawo basa ravakuita nekuti hakuna munhu anochengeta mwana wemunhu, kumutora, omupa kugara, omupa chikafu, omupa everything pasina reward, but they're just doing it out of love, you know. So yeah, and also on the status zvinhu zvirikuitika I think ungozvionerawo pa news kuti situation in Ukraine every day ingoescalate each and every single day. So therefore we yekuti vamwe vamasara maZimbabweans vakwanise kubudiswa muUkraine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muRomania vaKit Chitunhu vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vanorarama neutachiona weHIV AIDS Mamutare vari kuchema-chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira iyo vanofanira kunge vachipiwa pachena. Mishonga iyi iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica. Mutore wedu wenhauloidha mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe ari kuchema-chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama neutachiwana weHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO vaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
Tikuti Mutare City Council munhu kana achinge achiuya kutora supply yake yemaARV iri kubhadharisa pari zvino yakwidza kubva $3 kuyanga iri kwenda $5. Saka tikanga tichitaura nezvekuaccesswa kana kuwanikwa kumushonga zviri nyore zvisikadhuri zvisikarwadzi, tikona kuti inenge iri nzira yekuvharidzira vanhu vari kurarama neutachiwana weHIV kuti vatadze kumwa mapiritsi avo zvakanaka. At the same time kudzorera zvinhu maitira zviri kuitwa nehurumende kuti tinge tichikwanisa kuachivha macertain goals kana vamwe vanhu vachitadza kutora mushonga pamusana pekuti uri kudhura.
VaPound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichipiwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nemasangano akazvimirira oga.
Saka Mutare City Council ikanzu isiri kuona ukoshi hwazvo kuti vanhu vanofanira kunge vachimwa mapiritsi zvakanaka kwaari iactivity yekuti vari kutoraisa mari nayo saka zvino zvisikatifadzisa vanhu vanorama nautachiwana weHIV kuti hurumende iri kuedza peinokwanisa pese kuti vanhu vanga vachimwa mapiritsi pachena kubudikidza nekuti mapartners kusanganisira neNational AIDS Council vakatenga mapiritsi on behalf of people living with HIV but paunoenda kuda kuondotora iwa akukuchaja
mutauriri wesangano reNational AIDS Council kana kuti NAC amai Madeleine Dure vanoti mishonga iyi haisungiri kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika
zvito kunoko zvisina anozviziva kuti zviri kuitika kumusoro ende saka togara titozvirova madundundu chitotaura kuti endai munopohwa masupply enyu e3 months to 6 months necovid ino andido zvatachitaura saka kana imimi muchinzi ebhadharai ma$5 izvozvo tinenge chireva kuti chii yeti ndinogona kupinda mufamasika ndikazvitengera do I have to go to the clinic no so tetisingadi izvozvo kuti vanhu vaende kuclinic kana kuhospital tinoda kuti vanhu vamonitwe
izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru mudunhu remanicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino vaedgar senza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete yekutengesa mishonga
tichatanga taongorora bhajeti remutare city kuti mubhajeti mavo minista velocal government and public works vakabvuma here kuti vabhadharise vanhu ma$5 vanouya kuaccessa maservices ari HIV no AIDS related kana musina tovabatsira kuti aiwa apa muri kuita zvisiri izvo kana zvirimo taakuchibata mutemo wakaiswa nehurumende totaurira Ministry of Local Government and Public Works kuti ndo zvatawana so that iwo vachitibatsira on the way forward sevaridzi vemakanzu
meya yeguta remutare vaSimon Chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi vaChabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezveutano mukanzuru sezvo vachangobva mukusarudzwa
hatisati tambowana chichemo kana dambudziko rekuti vanhu vari pachirongwa chemaARVs vari kubhadhariswa mari nevashandi vekanzuru kana zviriko tichigere kuzvinzwa asi ndichada kuzobatawo director wedu vekuhealth kuti vatipe zvizere asi pari zvino ndinokupa kuti kwedu kuguta hakuna zvakadaro
ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezviro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 5397 vamwe mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakawanikwa vaine denda iri nezviro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere zvine zana nevatanhatu kana kuti 238,106 pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vana vechikoro gumi nevanomwe vari mudunhu remanicaland kuchitwo vaviri vari mudunhu rematevereland north vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5267 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chevana vechikoro mazana mana negumi nevashanu vakatiza hondo yakonzerwa nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine chasvika panhandare yendege yeNamdi Azikiwe International Airport iri muAbuja nhasi chishanu vadzidzi ava vakaburitswa muUkraine vachipinda muRomania vashandirwe muAmerica vakawedzera mabasa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 678,000 muna kukadzi chimwe chiratidzo chakasimba chekuti upfumi hwenyika hune utano hwakanaka apo utachiwana weOmicron uri kudzikira uye zvizvaro zveAmerica zvakawanda zvave kubuda zvichienda kunoshandisa dzimari munzvimbo dzekudyira, zvitoro pamwe nemahotera, kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation iri kukwira. Gwaro rebazi rezvevashandi nemabasa raburitswa nhasi raratidzawo kuti uwandu hwevanhu vasiri kumabasa hwakaderera kubva pazvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%, kuwedzera kudzika kwakanyanya kwehuwandu hwevanhu vasina mabasa apo upfumi hwenyika hwadzoka kubva mukuzunzwa nedenda recovid-19. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika, kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Kubva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuzvishavane, mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYadha muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs, iyo iri kungobaka moto yodzima zvekare. Asi murayiridzi wechikwata cheHerentals Kumbirai Mutwe Kuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro, because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Wakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasipo, vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachiita manyoko.
Mutwe Kuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL, asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro, hatitambi tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvino, hatitarisi mamwe matemes, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavane. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatoome, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In, iyo iri pachinhanho chechipiri, iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muLuveve Stadium nesondo. Zvekare musi mumwe chete apo Triangle Nengezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesondo, Caps United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Parizvino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa, asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba muCup Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCAF neFIFA kunze kwekunge gakava riri muzifa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, uyo zviri kuitika kuUkraine, uko kune hondo yakonzerwa nekupinda zvine chisimba kweRussia munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kuparamende richichema nekwarinoti kushungurudzwa kwevarayiridzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ose enyika, kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 ngimbitho 2022 Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The election process to be defined by peace. Don't want any violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental.
Umsekeli kaMongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli weZANU-PF. Umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zihlukane lomkhuba wodlakela.
I-average percentage yesemadamu okwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona.
I-council yakuBulawayo yithi amadamu anathisa leli dolobho alokhe ingagcwalanga. Njalo amanzi asetshenziswayo izakhamizi maningi kakhulu. Kuli viki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo wamapiano uBongani Moyo kodwa wahamba ngegama lokucula elithi Kotsotso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli weZANU-PF uMnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zehlukane lomkhuba wodlakela. Esithi amaZimbabwe ngabantu banye kungakhathalekile ukubana usekela liphi ibandla lezombusazwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasekeli bezanu-PF bebethe gwaqa lamhlanje emzini wePhumula koBulawayo emhlanganweni werally wokukhankasela amalunga ebandla leli ancintisa kukhetho lukamhla ka-26 Ndimbitho olwama-by-elections obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga. Ekhuluma emhlanganweni lo, uChiwenga uthi abantu beZimbabwe bayaziwa njengabantu abathanda ukuthula njalo ukuba emabandleni ahlukeneyo ezombusazwe kungasiso sizathu sokuthi abomdeni baxabane.
The election process to be defined by peace. Don't want any violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental. Let us remind each other, including those in the opposition, that being position today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe.
Kabule ngekuthula masisesiya vota.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF koBulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda obekhona kulomhlangano laye ugcizelele kunkuthazo yokulondoloza ukuthula.
Sonke sibambane siyehlukanisani ngemhlobo, siyehlukanisani ngobude ngokufitshane, ngokuqatha nangokucaka. Ukubana singobani uze sizazi ukuthi singaba kobani. Ngoba singeke sizazi ukuthi singaba kobani xa singazazi ukuthi singubani.
Osakhulayo weZANU-PF uFreedom Murechi uthi bayazwisisa inkuthazo yenkokheli yabo yokuthiyana lodlakela.
Njengobandla elibusayo
ukubondanga siyalalela umongameli wethu uhlale ekhuluma insuku zonke ukuthi singangeni ku violence singayingeni ku violence nxa sikhampena sizazikhampenela ngokuthula siya mobilize ama youth ngokuthula and as you are saying so sisekele ukusela ubuthongo ngoba iMDC le lapha kobulawana
olwela amalungelo oluntu unkosazana Khora Ndebele uthi bayayizwa inkuthazo yomsekeli kamongameli kodwa okudanisayo ukuthi kuphelela emlonyeni ngezikhathi eziningi abebandla lakhe yibo abavame ukuqala udlayela
kodwa siyazi bethu kanje likusayeleza lokho ibalithenjwa le inkulumo yabo yansuku zonke ngaso ukusondela uthetho wayakhuluma kamnandi abantu bathathele bayayibebhotela kodwa ukuthi nxa ikhathi sedlulisa amavoti ukwenza kungabi khona kunje bayathuka amakhampani afuna ukuvula amakhampani lasu kusa-1980 evalwa naye sengizamu khethi singafuna ukuwavula lawo amakhampani ukuthi kutheni ngezindlela kulewo amandi besizama ukuvalwa lulaza ukuthi bantu bakubulawayo lapho emadebeleni thathele sevoteni izanuphela isithengisele nje imbuzi engiyekho ukuthi ngaso kudlule ukhetho sibuyele kulolu hlupho esilujayeleni
isikhulumi sebandla le CCC kobulawayo umnumzana Swivenchiroza uthi kuyajabulisa ukuzwa umsekeli kamongameli uChiwenga esevumelana lokuthula
siyathokoza ukuthi uChiwenga onguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe namhlanje usekhuluma ngendaba sokuthi sihlalisane kuhle kube lokuthula ezweni ekhumbula ivike phelileyo ukhulume yena wathi thina abe-CCC sizintwala ezimele zibulawe namhlanje nxa sehlabela ingoma yethu thina sithi into ethokozisayo
ngomgqibelo ibandla elibusayo elezanu PF lilomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho echolocho kuthi eliphikisayo elikhulu ele-Citizens Coalition for Change lilowalo kobulawayo enkundleni eye-White City inkokheli zalamabandla omabili abonakala ndawana yonke kobulawayo lapho abe-CCC abakade belokufola bekhuthaza abantu ukuza emhlanganweni wakusasa kusenjalo namhlanje engakayi emhlanganweni esilwane grounds ephumula umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga uke wakhokhela uhlelo lokubutha izibi emavinkilini ephumula east lapho ancome khona ikhansili yakobulawayo ngokuhlanzeka kodwa emhlanganweni womkhankaso usole ibandla eliphikisayo ethi liyahluleka ukubusa emadolobheni abawakhokhelayo ngimele istudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho lakwele Russia selihludwene inkampani ephehla umlilo kagetsi isebenzisa inuclear ezansi kwele Ukraine kulandela ukubhomba elikwenze izolo endaweni le kwalumatha umlilo. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana iZaporizhzhia nuclear plant enkulu ukwedlula zonke indawo ezisebenzisa inuclear kuzwekazi le-Eastern Europe ilakho ukucitshwa libutho le-Russia elifuna ukususa uhulumende wele-Ukraine ngenkani. Ibutho leli libhombe ngamadolobheni abalisa isigodlo selizwe leli iKiev, Chernihiv, Kharkiv, indawo eziningi sezingamanxiwa sokubulewa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulelo lizwe kwathi abanye balimala. Umanyano we-United Nations uthi abantu asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni atshiyeneyo bedlula isigidi 1.2 million. Uthi abedlula izigidi ezine 4 million bakhangelele ukuba bazabalekela limpi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine iningi labo abaphephele kwele Hungary bathi balakho ukulahlekelwa yizifundo zabo kulandela ukuqhamuka kwempile. Abanye babo bathi bazazama ukuyaphutshisa izifundo zabo sebekwele Zimbabwe. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Thandiwe Mkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo ezimeleyo ngodaba lolu.
Lawa abantwana kumbe lezi zifundi ebezifunda e-Ukraine eseziwelwe yincomanzi le ngombono wami ziphakathi kwenkinga enkulu kakhulu ngokubana ukuthi baqhubeke ngezifundo zabo kuzafaneka ezinye izimali zokuthi babhadalelwe lapho abangakhona. Kube kade engxenye lokho esithi yisilabhasi kumbe i-curriculum yalokho akade bekufunda kawuhambelani la makoleji la ma university la abaza kuya kuwo njalo engxenye la nxa kuhambelana kodwa indlela okwenziwa ngayo engxenye kungaza ke kube kufanane kanye kanye ukuthi kuyafana lalokhu abaphuma kukho kodwa ke kungasenani abanye engxenye bangancedakala ngobana phela imfundo yangaphezulu iyabe ifuna isyllabus le-curriculum kodwa ngaphezu kwakho konke iyabe ifuna ubuchobo bomuntu obulakho ukuthi buhlanganise izinto ngesikhathi esifitshane kuphume into efunekayo efunwa nguye lofundayo lalabo abamfundisayo le-college yakhona be-university yakhona lelizwe lakhona kodwa ngubonayo ukuthi abanye engxenye kuyahle kuphelele khonapho ngoba abanye ngxabe bekuma-scholarship laba abazangena khona enxa le-scholarship leso lasikho ngako kulobunzima simuntu obuthize njengoba sikhuluma kunjenje lesikhathi okumele ngabafunda siyahamba sibafisela inhlanhla-ke lanxa bezahlala lobunzima kodwa ekugcineni asiphongukuthembani ukuthi bazathola indlela yokuqinisa izifundo zabo labo hulumende bamazwe laba abavela khona kumele bakhangelane lalo lolu dubo ngoba ayisiko kuthanda kwabo njalo asiko kuthanda kwelizwe asiko kuthanda kwe-Ukraine bazifice nje labo bephakathi kwelitshe lembokodo.
Mnumzana Thandeko Zintimkandla yingcithi ecubungula ezomfundo ezimeleyo limzwe ixoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Ikansili yakoBulawayo ithi amadamu anathisa leli dolobho alokhu engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Lokhu kubikwa kungabe kubangelwa yisikhudumezi esiselizweni. Okwamanje idolobho leli livala amanzi kwamahola angamashumi amabili ngelanga. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansili yakoBulawayo ithi okwakhathesi amanzi asemadamu ayenela ukuthi afinyelele kuzulu wonke. Kodwa-ke, nxa izakhamizi zedolobho leli zingaqhubeka zisebenzisa amanzi amaningi, lezulu nxa lingasananga lengeza amanzi asemadamu, idolobho selingangena kuhlelo lokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside kunyanga ezizayo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukansila wePhumula, njalo engumgcinisihlalo weFuture Water Supply and Action Committee kukansili, ukhonona ngesilinganiso esikhulu samanzi asetshenziswa yizakhamizi zakoBulawayo.
I-average percentage yesemadamu okwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona. Sikhangelele ukuthi kungaqhubeka abantu besebenzisa amanzi ngobuningi bawo. Kuzaba lohlupho lokuthi sike sakubona kumnyaka ka-2019 kusiya ku-2021 thi amanzi sizabe sesikhangelele ukuthi siwanikeze abantu kuze kuyefika isikhathi esikhangelele ukuthi izulu libuya nini.
Uqhubekela phambili unkosikazi Moyo echaza ukuba ikhansili ilungisa impompi zamanzi zamalokitshi lawa aphakathi kohlelo lokuvalelwa amanzi okwamahola angamashumi amabili i-20 hours.
Okwakhathesi amanzi asanela ukuthi ayofika kuwo wonke umuntu okoBulawayo. Uhlupho olusemagwegwe West North leGwabalanda omanjinela bethu baphezu kwalo ukuze babone ukubana bakhuphula njani indlela zabo zokufikisa amanzi ebantwini.
Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana uthi uhulumende kumele angenele ukuthi kulungisiswe amadamu aphelela endleleni.
Khona indaba yamanzi akoBulawayo, isolution yokuthi iBulawayo City Council ikhulumisane lehulumende ngodaba lwenyamendlovu. Inyamendlovu ibe lamaphampu amaningi and uhulumende yakwazi ukuthi koBulawayo amanzi ahlupha ngenxa yomkhathi si-climate change ekhona. Igwayisha ngani nje kulawuleyana isebenza. Siyakwazi amabhozi lama-partners amanye ama-NGOs bafakile amabhozi yirende kodwa sibakhuthaza ukuthi bafake bemaningi kakhulu.
Unkosikazi Melisa Mafu uthi ikhansili iyayekela ukulungisa impompi zamanzi ezidabukileyo ngesikhathi okubangela ukumotshakala kwamanzi.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ikhansili ithi abantu basebenzisa kakhulu amanzi. Ngokunanzelela kwethu amadamu awathwali kakhulu amanzi ngokuthi kulodaka ngaphansi kudala acina ukugeziswa. Amapipe amaningi ayadubuka ivi yonke amanzi egeleza kungela lutho olwenziwayo ezigelezela nje amanzi. Abantu bazabe bewadlalisa njani amanzi ngoba nxa egeleza abe ngafiki ezindlini.
Idamu elilamanzi amaningi elinathisa idolobho lakoBulawayo yi-Insiza, lapho okulamanzi aphosa afike kumachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-78.5%, kulandele uMtshabezi ongamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76.4%, kulandele iLowa Ncema engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75.59%, kulandele iNyankuni ekumachumi amahlanu lane ekhulwini i-54.42%, kubuye uAphancema ophosa afike kumachumi amabili lane i-23.57%, kugcinele ngomzingwane olamanzi aphosa abe yisitshiyagalombili ekhulwini i-7.58%. Engahlanganiswa amanani lawa amanzi asemadamu anathisa oBulawayo aphosa afike kumachumi ayisithupha ekhulwini i-59.76%. Kumbiko okhitshwe inhlanganiso ekhangele umumo womkhathi e-Meteorological Service Department, i-MSD, ubusithi kuzabe kulamayezi lamhla, kuthi emini kufefeze kundawo ezilandelayo, eMatabeleland North kwaBulawayo, kwezinye indawo ze-Midlands, izabelo zonke ze-Mashonaland kanye laseHarare. Kuthi kwezinye indawo zelizwe kuzabe kutshisa. Umumo womkhathi lo ukhangelele ukuba uzaqhubeka unjalo kuze kufike kusasa ngolwesihlanu. Idolobho lakoBulawayo lamukele izulu izolo ngemva kwesikhathi izulu limile ukuna. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mayi nale inyanga kaMpimbithwa, kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwe yimile Russia. Uhulumende weSouth Africa usesungule uhlelo lokudinga imibono kaZulu ngomthetho ohlose ukwehlisa inani labantu bokuza abasebenza emankampanini akwele South Africa. Uthiso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umthetho lo ofuna ukwethulwa nguhulumende upha umphathi ntambo woganja lwezemisebenzi amandla okufaka imigoqo kunani labantu bokuza abangaqatshwa yiloba yiphi inkampani yakwele South Africa. Umupha njalo amandla okwethula umthetho wokwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza imisebenzi loba amabhizimusi athile eMzansi. Eminye imisebenzi okukhangelwe ukuthi kusebenze lomthetho nxa usemukelwe igoqela ezokulima, ezokwethekelela, indawo zokudlela, lezokuhlala, izethekele kanye lezokwakha. Umphathi ntambo kanja lwezemisebenzi uMnumzana Thula Sinxisi utshela bezindaba ukuthi izinqumo lezi abafuna zibe ngumthetho zibunjwe kulandelwa isisekelo sombuso.
All policies and interventions were developed within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
Lumthetho uzasebenza ngendlela ezahlonipha amalungelo abantu bokuza lemuli zabo.
In accordance with the international standards and the guidelines.
Ukuqatshwa kwabantu bokuza kwele South Africa yinto esivuse omkhulu umsindo. Sekulamaqembu azihamba engena emankampanini esithi kuxotshwe abantu bokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Uhulumende uthi nani likhulu labantu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye izinto ezifuna ukulungiswa yilo umthetho. Ngokutsho kukahulumende bafika izigidi ezine 4 million abantu bokuza kwele South Africa. Lokhu-ke sekubangela inzondano phakathi kwabo lezalwane zakwele South Africa ezithi sebetshontshe yonke imisebenzi. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi simemezelo sikahulumende lesi sesibajiye bethitibele.
Iyasihlukumeza kakhulu thina njengabantu ababuya ngaphandle ngoba yilapha iningi lethu eligcwele khona. Bakithi siyavuma ukuthi sisengaba ngumthwalo kwelaseSouth Africa, kodwa-ke akusiyi kufuthanda lokufisa kwethu. Kumnyama phambili, kumnyama emuva, asazi ukuthi siye kuphi. Sibi isimo ezweni lethu, akukho esingakubamba nje.
ingcitshi kwezemithetho elawula imisebenzi unkosazana Umuzo Mukwena utshele Studio 7 ukuthi akuseloqiniso ukuthi kusilela kwemisebenzi kwele South Africa kubangelwa ngabantu bokuza. Loba kunjalo uthi South Africa akusilizwe lakuqala kwethula umthetho ofana lalo.
Other countries do significantly limit the amount of foreign nationals who work. So the set of circumstances that South Africa
amazwe amaningi alayo imithetho evikela imisebenzi ethile ukuze ithathwe izizalwane zawo.
The unemployment problem in South Africa is complex. I don't believe it has much to do with the employment of foreign nationals.
Inani labangasebenziyo kwele South Africa nxa sekubalwa lalabo asebakhalala ukudinga imisebenzi selisedlula isilinganiso songamachumi amane lesithupha ekhulwini over 46% okungabantu abedlula izigidi ezichiyagalolunye over 9 million. UZulu uphiwe inyanga ezintathu zokwethula imbono yakhe ngalomthetho okuzalandelwa ikwemukelwa kwawo ephalamende ukuze upasiswe ube ngumthetho osebenzayo. Belestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Abahlala endaweni ezikhutshwa ukugetho lwamabhayi elections ngalinyanga kaMpimbitho bakhuthazwa ukukhetha abameli abathembekileyo abazaqakathekisa umsebenzi wokulondoloza impilakahle yabo. Ngithathe lezi ndaba uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe lezempilakahle zithi uZulu kumele akhethe abantu abazasebenzela ukulungisiswa kwenkinga abahleli bekhala ngazo ezigoqela imigwaqo, ukubuthwa kwezibi, ukuthuliswa kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Umnumzana Ruben Akili okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi eye-Combined Harare Residence Association, CRA, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhethwe abameli abathembekileyo abazimisele njalo ukulwa la ilungelo loluntu.
Also expect that these men and women provide leadership in terms of addressing the issue of health, in particular maternal health and other services health facilities within the store Harare.
Uthi njengomzekeliso lelidolobha lavala amaklinika alo athoba mnombili kwavulwa amathathu awo kuphela okumele abazakhethwa babe ngabe nelisa ukukhokhela ekudingweni kwendlela zokuthi okunje kulungisiswe njalo kungaphindwa kusetshenziswa ke imithetho yamadolobha lesisekelo sombuso. Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba indaba zezempilakahle ziphazamiswa ngokungaqhutshwa kuhle kwemisebenzi kamasipala.
Kulamasiweji asihluphe abantu kakhulu, indawo yonke kuyanuka, kwesinye isikhathi ukuthi uhambe nje emgwaqweni kuba nzima kakhulu ngoba kuyabe kugcwele amasiweji okuyinto eyingozi kakhulu kuzakhamizi ngoba impukane ziyahlala phezu kwamasiweji suka lapho ziyohlala phezu kokudla okungenza ukuthi abantu impilakahle yabo ingabi kahle.
Umnumzana Ambrose Sibindi kwenye njalo inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association laye ugcizelela kokukhulunywe ngabe-CRA.
Kulama councillors besikhali ukuthi basebenze kakhulu beloluhlu lwezempilakahle. Kubonakala ukuthi ema-clinics ethu akhona apha emzini wakobulawayo athola imithi ukuthi abantu bancediseke. Phezu kwalokho futhi banenzelele ukuthi lezi baziphonga ulahlwa mahlana ngoba siyabona ukuthi izibi ziphonga ulahlwa lapha lalapha.
Uqhubeke ethi kuningi okumelele ukulungisiswa yilabo abathatha izikhundla esezilesikhathi eside zingelaba
mina. Indaba zemgwaqo zonke lezi ziqakathekile, indaba zamanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi futhi xa sikhuluma ngawo angena futhi kwezempilakahle. Angeke wathi umuntu aphile impilo enhle amanzi engcolile. So kwalo kufanele bakukhayele babone ukuthi bayaphathisa izakhamisi.
Impilakahle lilungelo elibalulekileyo kakhulu elikusekelo sombuso laku-declaration yamalungelo abantu yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations kanye laku-African Charter on Human and People's Rights enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu e-African Union edinga ukuthi abantu betholise ukwelatshwa nokuvikelwa kumikhuhlane, ukuthola ukudla okwakha umzimba okweneleyo, amanzi ahlanzekileyo lokunye. Ingxenye zenhlangothi ezicubungula ezombusazwe lezempila kahle zithi ukufinyelela leli lungelo kwenza ukuthi umuntu enelise ukukholisa amanye wonke amalungelo oluntu angabe ekhona. Amakhansili amaningi akhoqela iBulawayo, Chitungwiza, Harare lamanye abhekana lenkinga ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwamaklinika azo, ukungaqhubi kuhle kwemisebenzi enje ngokubuthwa kwezibi, lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Iviki uhlele Woza Friday silomculo omdumo ngamapiano uwongani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Phuthotso. Kulezi nsuku ucula eseSouth Africa. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Uphongzo suka eZimbabwe ezama ukuyaphanda athole impilo engcono eMzansi. Yena ke udabuka kwentuthu ziyathunqa.
Ngokuzala ngizala kokubulawayo number 1. Ila ngikhulele khona. Ngithi efamilini sibabili. Kusho ukuthi mina ngokuqala umfana ngilandele ngontombazana. Abazali bami uSiphiwe Sibanda noThomas wakomoyo. Ngokufunda ngifunda eNduba. Ngazoqedelela eGlobalish.
Udala ekhona kwezomculo nganje ekhona icindezela ingoma zakhe kathesi.
Into zomculo ngicale ukuthi futhi manje ngisase na 13 ecaweni esontweni kahle kahle ngiloke nami ngisemakhwayeni sipusha sipusha namakhwaya up until abazali bami bangitshela ukuthi no, you've got a good voice mntanethu, zama ukuthi upushe lento yakho le uye phambili. So ngazosuka from eZimbabwe ngakuya eMzansi. Ufe wami eMzansi ngina 18 years ngacala ke lokho empusha pusha until manje. So ama recordings ami ngayenzela ngapha eMzansi.
Lalela abaculi abake baba lodumo uBhotsotso okuyiwa ukuthi bamqumaqumba ukuthi laye acule.
Dabo dokushebeleza nabo atama forecast lakhe ngizwe ukuthi okay nami lento le yangiphushela ukuthi okay ngithande ezomculo ngifune ukucula nami. So I started ukuthi mangikhele nje ngiyone ngifake icassette phezwe kweinstrumental ngibe nilokho nami ngizama ukubimba ngibimba phezwe kweinstrumental up until ngazithola ichance. Sengicala ke manje ukuthi hayi ithi ngibhale ezami ingoma the rest ngezwa sokuflowa nje nomphakathi nami sojabula ukuthi hayi this is you, this is Bongani Simazini.
Wahambuza ndile athuye kolima yofuna umsebenzi. Wahambuza ndile athuye chozima.
I'm
going to go to the album. I'm going to album. Which is in Funuk Sevenza. I'm videos to keep the album. Social media.
Muye bese la yomfana kamoyo ukuhlelo Woza. Woza Friday ehamba ngegama lokuthi Phuthotso. Libe nempela sonto enhle kini lonke. Igama lungu Ezra Chisa Sibanda.
ngeke ihlukane izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ezisikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanu PF uMnumzana Constantine Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zihlukane lomkhuba wodlakela. Ikansile yakoBulawayo yithi amadamu anathisaleli dolobha lokho engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Kule viki uhlelo Kozo Friday besilomculi womdumo wamapiano uBongani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Potsotso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, Praxidus Jeremiah, sithi belasonto elithubile.